tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti zvinhu zviri munhau dzedu dzanhasi. Imwe nyanzvi munyaya dzemitemo inoti inobvumirana nebepa nawo reHerald kuti vaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru havachakwanisi kuramba vari mumiriri weMount Darwin West kubva pavakasiya basa. Kambani yeChicken Slice nhasi yabvisa chidziro chainge ichishandisa mukushambadzira chikafu chayo muBulawayo mushure mekunge vagari vemudhorobha iri vanyunyuta nekukanganiswa kwechiperengo cheChindevere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reNational Constitutional Assembly kana kuti NCA uye vachidzidzisa zvemutemo paUniversity of Zimbabwe Professor Lovemore Maduku vanoti vanobvumirana neongororo yebepanhau reHerald yekuti vaive mutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru havachakwanisi kuramba vari mumiriri weMount Darwin West kubva pavakasiya basa. Professor Maduku vanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo idzva risinganyatsojekesa mune zvimwe zvikamu zvemutemo, amai Mujuru vanofanirwa kuchisarudza zvavanoda pakati pekuti vaende pamudyandigere vachitambira mari yemutevedzeri wemutungamiri wenyika kana kuita nhengo yeparamende. Vanotiwo ZANU-PF yaitotyora bumbiro remitemo kuti vabate zvigaro zviviri kubva pavakatora mhiko yekuve mutevedzeri wemutungamiri wenyika gore rapera. Bepanhau reHerald rinoti pasi pechikamu 129 chebumbiro remitemo, mutemo unoti kana munhu anenge ari nhengo yeparamende akadomwa kuve mutungamiri kana mutevedzeri wemutungamiri, chigaro chake chinenge chisina munhu. Chikamu 103 chebumbiro remitemo chinotiwo mutungamiri wenyika, mutevedzeri wake kana vakambobata zvigaro izvi havafaniri kutora chimwe chigaro kana kupinda rimwe basa kana vachinge vasiya basa. Professor Maduku vanoti amai Mujuru vanogonawo zvavo kushandisa kusajeka kwebumbiro remitemo mukupikisa nyaya iyi.
Chekutanga ndechekuti bumbiro riripo iri rakauya gore rapera iri rine zvinhu zvakawanda zvisingatombonyatsotaura zvakanaka, uye rine zvinhu zvakawanda zvisingatonzwisisi kuti zviri kuti chimwe chiri kuenda neuko chimwe chichienda neuko. Saka ipapapa panyaya yavari kutaura, chokwadi chavari kutaura chiripo ndechekuti ichokwadi kuti kana munhu akaitwa vice president siti rake rinonzi hapasisina, harinzi rapera paanobviswa pavice president. Siti rake rinobva paanenge angoita vice president, zvakafanira kuti ukaita futi speaker of parliament siti rako rinobva risisinachi munhu. Saka ramai Mujururu rakatopera kuti harisina munhu raavhakandi panguva iyoyo yavakaitwa vice president. Asi kuti ava vanhu veZANU-PF vaingozviregedza because nguva iyoyo zvanga zvisingavabatsiri, vanoita zviya zvinonzi muchirungu selective application. Nhasi mutemo unoutedza kana uchienderana nezvaunoda. Saka nguva iyoyo vanga vasingazvidi zvekuti vanzi havana siti, but izvezvizvi vaakuzvida, vaakutedza mutemo. Asi ndiwo mutemo iwowo.
Asi vanokwanisa here kuzokwikwidza musarudzo dzinoteera? Nekuti tinoona kuti vebepanhau reHerald vari kuti zvakare mutemo hauchavabvumidza kana kuzotsvaga kuti vange vachimirira zvakare Mount Darwin West.
Ipapa hapana kunyatsoita zvakanaka, vari kunyanyotaura zvisizvo. Asi pane chichokwadi, chokwadi ndechekuti kana wabva pauvice president unotambira pension yako, mari yako yaunopuwa mwedzi nemwedzi yakangofanana nesalari yavice president anenge aripo. Asi kana wazoda kutsvaga chimwe chigaro, sei waauda kudzoka mupolitics, uda kuita president kana uda kuita MP, unofanira kutanga waramba izvi zvekuti pension hauchatambiri pension yako iya yawaitambira kana ukasarudza. Ukasarudza ukaita MP, unofanira kusarudza kuti uchida kuita MP here kana uda kudya pension. Tisingabvumidzi kudya pension yako yeuvice president uguri futi pabasa rekuti uri MP kana kuti uri president. Saka vanobvumidzwa kuti vatende samember of parliament. Vachitenda samember of parliament vanozoti kana vakawina umember of parliament vasati vazotora chigaro chekuti ndaakuita MP vanofanira kutanga vachibuda kubva papension.
Panga pasingatyorweri mutemo zvokuti ivo vanogona kuzoshandisa izvozvo pakukwikwidza kana vakanga vanzi vasiye chigaro?
Hapanga pachigurwa mutemo, asi havakwanisi kuzvikwikwidza nekuti kubva kwakaita siti ravo kwakabva nekuti ndo zvakataurwa nebumbiro remutemo. Bumbiro remutemo rakanga richiti vanga vasiri MP, even though ivo vaizviti nezano yavo nevanhu vavaingonzi MP. Panga pasitorina vanga vasiri MP ipapo.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa National Constitutional Assembly kana NCA, Professor Love Momaduku, vari parunare muHarare ne Studio 7.